Nyange azo pange paine kupembera mapepa na une zine penye wa zeurumende kuti Zimbabwe ishawana rubatsiro wezu kwereti zemari inoshika mamilioni mazana matana tuye madora ya kwa Amerika kubaku Botswana. Izi andi zoza itika nasi sezo mtungamiri wenyika ya Botswana vamo kwetu masisi vazi isa kuti vatumira na cheke kuti rubatsiro urgu runge ruri rwe bilioni rema pula vama sisi vati zizinji pamusoro pechibumirano iki zvichadziviswa munguva pfupi inotevera. Apo vamasisi nechikwata chavo vange vari muHarare, bazi renyika yavo rinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika razivisa kuti mari iyi ndeyekubatsira makambani ekuBotswana anoda kuita mabhizimisi muZimbabwe, uye Zimbabwe inofanirawo kuisa hwaro hwekuti mabhizimisi aya haasi kuzorasikirwa nemari dzavo muZimbabwe. Bazi ratiwo kuti chibvumirano ichi chinge chichitanga kushanda chinofanirwa kutsigirwa nebilateral investment protection and protection agreement pakati penyika mbiri izi. Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti hapana chasanduka sezvange zviri kutaurwa nemapepanhau ehurumende.
Kana Zimbabwe yavo kwanisa kuwana mari kuti makambani ayo anogadzirawo zvinhu kuBotswana ukama huchienderera mberi, kwete kuti tingotarisira kuti Botswana ndo yaifanira kutipa chete. Zvazvinorevawo ndezvekuti bembera rairohwa nemapepanhau ehurumende kubva muvhuro vhiki chitanga kusvika iko zvino rinenge rambozorodzwa, nekuti zvinoratidza kuti vanhu veBotswana vari kuti ngatisimudziranei chitanda ichi, kwete kuti tivatarisire ivo kuti vatisimudze nekutinyorera kubva mumadzaga. Isu takati zvete kugara pasina zvatiri kuita.
Vakuchera vati zviri kutaurwa nebazi rezvekutengeserana rekuBotswana zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chashanda. Nyanzvi munyaya dzemabhizimisi varwe magosvongwe varatidza kusafara nemanyepo aiburitswa mumapepanhau ehurumende nhaurirano pamusoro pechibvumirano chemari ichi dzisati dzapera.
Zvinotinyadzisa kuti timhanyire mberi tichionekwa sekunonzi tiri kuunza mari munyika. Kaundi dzemunyika dziri muno muAfrica dziri kutipa rubatsiro rwatiri kuda mukati meikonomi yedu. Zvinokosha kuti tishande nesimba kugadzirisa maitiro atinoita nemarongero atakaita mafambisirwo ezvemabhizinesi.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti hurumende imbomira zvekurova dembera pamusoro pezvibvumirano zvainenge ichironga, asi kuti iite basa rinoonekwa kuti upfumi hwenyika husimukire.
Hatidzokei muno mumusha tigadzirisane, tigadzirise maitiro atinoita. Iko zvino zvinorwadza kuti uoneke kuti mamwe mabhizinesi akazvirongeka zvakanaka anoda maexport permit anotora mwedzi ngaverengeki kuti awane maexport permit. Hazvishandi, hazvibatsiri. Tiri kuti tiri kuchemera foreign currency. Kune munhu anoda kuexporta zvinotora makore kuti awane export license. Saka izvozvo zvinhu zvidiki diki zvati kutadza kugadzirisa zvingatori mari yakawanda. Ndozviri kutidzosera kumashure. Environment ngaikwanise kuvandutsiwa ibvume kushanda ibatsire mabhizinesi emuno neekunze. Zvino kana isusu vemuno mabhizinesi tichiomerwa, kwevekuzvi vachazodi?
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rashora manyepo ehurumende ekuti yainge ichazowana chikwereti chemamirioni mazana matanhatu emadhora kubva kuBotswana. Mumashoko avaburisa nhasi, mutauri webato iri vaJacob Mafume vati manyepo aya haana kusiyana nemamwe anogara kutaurwa zuva nezuva kuti hurumende iri kusaina zvibvumirano zvichaunza mari kunyika, asi pasina chinobuda kana kuti ari manyepo chete. Vanoti hurumende inosungirwa kutaurira vanhu chokwadi, kwete manyepo. Zimbabwe neBotswana dzasainirana na zvibvumirano zvitanhatu munyaya dzakaita sedzidzo pamwe nezvicherwa, uye musangano mumwe wakaita sewaitwa nhasi uchaitwa kuBotswana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.